njengaphuthu. Ijaba sezijaba
lokho ngandifela
njengoba kini ayigaga sandanjengaphuthu sandatyiswa gaga sandathemwa nemasoko baba usina pasa zvikadhakwa ndindathatsi apana asina asha asi andichina rasta repakati cause gama kari dzuru gama wakaita hasha wangu gama wakangofumi gama ari muchiki awanda madays ati ndangandanehwii ndisingauye padeni cause the heat was intense. I was broke gama man I couldn't vent wangu I couldn't eat I couldn't sleep I couldn't rest daka iswa drip it was heavy on my chest it was heavy in the streets it was heavy on the rent gama wakandishungurudzo yaimone mes gama wakandivhurumusi tiri padhori chechi tibva toregedza kuti samanyanga maswere tipe yambiro ana baba vakabvazera izvi zvoitwa sei ichi mwana mudiki baba bvudzi roita grey ndine mwana mudiki baba mukuanda sei ndikakita nedepression asingaremekedzwe ndeyasina education handinzwe chirungu saka usasenda message miscommunications we should talk in person
kuti zvida sei
for the genuine expression
unyepa
imi baba muri mbavha kungoshandisa vanhu hamuna badza imi always playing victim munotuka vanhu pamapisi pamaridim then you must be kidding mwana ada purity we ain't got time for your thousand insecurities you said to my mom that I'm out here being rude and yet you pulling my arm ukundikwadza why you doing this uri kuramba nefoni yako asi kakawanda ndoivona neboys rako ani zvakawanda zvichabuda imboi dako mwari ndaramata wangu musha auone nao ina nidzwe mushi paunopamba ndosara ndega kuma video shoot kwakasara mahome rega ina ndide future nomuka yotanga kusheka handidzwe mushi ina ndidzwe mushi okay gamu thanks enge ndikuto ona kuti hadiundoona ndiri maworks you want pillow fights tiktok challenges and pranks you want cuddles to relax I'm trying to balance out kuda you want data it's a fact I'm trying to gather so out kudya kutenga hofu kufila gas I've been trying to do the math but damn it it's a task and pese pandore so you've been bringing up the past swag ass why it's cause you never change I saw the 87 we turning at the page and now the story's changing versions tatenda ndiyani ikazin ya Mr. Ken kuma dafela ndiyani inamba dze ime text anofona kuma 4 aiwa no ndisina mota ndova inditora mashow so I'm so over that checka kuti say very broke cause lately I've been busy they've been trying to let me grow maybe now see they just checking kuti junior haripo we going nowhere 10 we going nowhere aizvi gamu boyeri usanditi boyeri friday nights I'm not even sure une show here I got eyes, I and my boys wangu neonje saka da kufunfu saka ndoswera munhu aiwa kana wabata mari usatenga tu ndatenga su ezve masu asi hunu wako huri kufamba nemakuwa mukadhakwa mukubviringidza samasu munorimwa munori nini peace handaz vachitsama vari kubhilivhisa nafadzi modekai homwe dzikavhinza vakadzi modekai bhore ukavhinda papazi ndoichakusakadza mazino ematatu chitaura nebamudi zvasara muhana chataura papari 3 jeni